Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita26 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tichivimba kuti makava nezororo rekisimusi rakanaka nezuro. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19 rakatarisana nepasi rose. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Comrade Foster varasikwa nhasi kumusha kwavo kuSvanyati. Kune makomrade azokwanisa kuenda ari mashoma, vanhu vakusikwanisa kuita vakawanda. Nye kuchipanga kabula nye kuti zvakabatwa COVID-19. Asi isusu sesangano taratidzwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi.
Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika, Foster Dongozi, aradzikwa nhasi kumusha kwake kuSvanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nhasi mapako emuchinoi. Vakawanda vavo vachipinda mumapako aya vasina kupfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika, Foster Dongozi, aradzikwa nhasi kumusha kwake kuSvanyati, zvichitevera kushaya kwaakaita nemusi wechitatu. Dongozi, uyo ange ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, akashaya nechirwere cheCOVID-19. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, vaNick Mangwana, vayambira padandemutande ravo reTwitter kuti vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kutora matano ekusazviisa munzvimbo dzinoita kuti vasangane neveruzhinji sezvinokurudzirwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19. Tabata mutungamiri weZUJ vaMichael Chideme kuti tinzwe nezvekuradzikwa kwaDongozi pamwe nematano avari kukurudzira kuti veruzhinji kusanganisira vatori venhau vatore.
Comrade Foster varadzikwa nhasi kumusha kwavo kuSvanyati. Kune makomrade azokwanisa kuenda ari mashoma, vanhu vakusikwanisa kuzvida vakawanda nenyaya yekuchipanga pabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19. Asi isusu sesangano taratikirwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevatapi venhau. Anga achitipeste pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station. Foster unomuona ari kuPGHQ. Foster unomuona ari kwaminista achimirira kuti vatapi venhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavatapi venhau. Unonge taratikirwa negamba reguru hationi chine umwe munhu angasvike pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzekumiririra vatapi venhau. Anga achishanda nemasangano akati kuti emuno muAfrica, emusouthern Africa niye pasi rose anomirira nyaya dzevatapi venhau. Saka Foster anga atoo ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vatapi venhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere cheCOVID-19, zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nokuti tanga tatisanga imwe kampeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezveCOVID-19. Saka chirwere chamubata taenderera mberi nekampeni yatanga tatanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa kwemajournalist nenyaya yekuti tatichiti majournalist front line workers as well.
Taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere checovid. Havasi vatatu venhau chete vakasangana naFoster, akasangana nevanhu vakawanda kuti Foster anga ari munhu wevanhu. Saka tinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa, angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese, dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa azvenekwa, taona kuti hapana here chirwere chiripari kuitira kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi kunyanya kuita ispeculation nokuti kunge conduct ndiyatinonyanya kudhila nezvayo. Hatinyanyi kuti tiite speculation kuti tivhundusire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshaya kana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angozvawo paarwadziwa napo dai aenda kuchipatara anotariswa.
Mutungamiri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi mana nemumwe chete. Nezuro wakare, vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru gumi nezviviri nemazana masere nemakumi masere. Vanhu vapora vava zviuru gumi nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevana nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi manomwe nemumwe chete. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoziviswa Studio 7 isisiri kutefenyura. Pasi rose vanhu vabatwa necovid-19 vadarika mamiriyoni makumi masere uye vafa vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru. America ndiyo yanyanya kuvhiringwa nedenda iri, zvichiteera kubatwa kwevanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe uye vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvisere. Vanhu vashoma vashanyira nhasi mapako emuchinhoyi, vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara vachishanyira Chinoi Caves munguva ino yezororo, asi rwendo runo izvi hazvina kuitika. Pavanhu vashoma vapinda kunoona mapako nhasi, vakawanda vavo vanga vasina kupfeka mamask, izvo zvanga zvichiisa upenyu hwavo nehwevamwe panjodzi. Mumwe wevanhu anga asina kupfeka mask asi akaita rekubata mumaoko make muzvare Regina Matikiti avo vabva kumarondera, vati vanga vaneta nekufamba mumapako. Asi mudzidzisi pachikoro chikuru cheMidland State University vatapiwa madzokere, vati vanoshanda mubazi rezvekushambadzwa kwenzvimbo munyika havasi kuita basa ravo nemazvo. Vamadzokere vati vanhu vakawanda havazivi nzvimbo dzekubvakachira nemari dzinodikanwa kudzibvakachira. Asi vaNST Ziruvi avo vabva kwaMutare vati semaonero avo vanhu vakawanda havana kufamba nekuda kwechirwere checovid-19.
Hamshwa vanhu vachiri kunyatsotya chirwere ichi checovid, ende chinenge chine impact yakanyanyisa muzvinhu zvese, hakuzi kuti kutourism sector chete, but I'm sure kuti muzvinhu zvese even kana zvamuri kuona panapa hapana vanhu vakawanda. If yes, compared to last year, I was here last year, zvakatosiyana.
Mutauri weZimpax vachinashe farau vachivanga vasati vave nehuwandu hwevanhu vapinda pachinoi Caves, asi vati vanhu vakawanda vaenda kunoona mapopoma ekuVictoria Falls. Vafarao vakurudzira vanhu munyika kuti vaende kunoona nzvimbo dzinobvakachirwa munyika.
Asi chikurukuru chatinokurudzira vagari nechekuti ngatipine hunhu hwekuuya kuzoona zvatinazvo munyika yedu. Kana tauya tazviona zvinova tivande nyika yedu, tisamirire vagari vanobva kunze. Zvinova nezvekuti vanhu ngavaronge.
Kupinda kunoona mapako echinoi Caves kwanga kuchiita madhora matatu ekuAmerica kana madhora mazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe emuZimbabwe. Vafarawa vatikona mapopoma eVictoria Falls kwanga kuchiita madhora mashanu ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dziri kupesana pamusoro pechirongwa chehupfumi cheTransitional Stabilization Program. Vamwe vachiti chirongwa ichi hachina chachakaita mukusimudzira hupfumi hwenyika, vamwe vachitiwo chakaunza pundutso munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP chakaparurwa mugore ra2018 hurumende ine chinangwa chekuvandudza upfumi hwenyika. Chirongwa ichi chiri kusvika kwamvura yacheka makumbu pakupera kwegore rino, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoparura chirongwa cheNational Development Strategy kana kuti NDS, icho chichatsiva cheTSP. Vamunangagwa nemakurukota avo vave nenguva vachirumbidza chirongwa cheTSP vachiti chakabatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanopokana nemaonero aya vachiti chirongwa ichi chakakundikana nechikonzero chikuru chekuti hurumende yakaita chirongwa ichi isina kunzwa pfungwa dzevanhu vakawanda.
Zvinhu zvaingobva kumusoro zvichidururwa pasi zvisina kuwirirana, zvisina kuongororwa zvakakwana. Chechipiri ndechekuti hurumende yaitarisira kuti pachaita mashura ekungoti upfumi hwenyika hotonaka, pasina kushandirwa zvakanaka, pasina kukakata kwakasimba. Izvozvo hazvikwanisiki, nekuti kuti nyika ibudirire panoda kukakata kwakasimba uyezve kuti vanhu vabatire pamwe chete.
Vamutasa vanoti kubva pakawana nyika kuzvitonga makore makumi mana apfuura pave nezvirongwa zvinopfuura 15 zvakaitwa nehurumende zvekuedza kusimudzira upfumi, asi zvirongwa izvi zvakakundikana nechikonzero chekuti hurumende haitarisane nechokwadi.
NDS iri kuumbwa pamusoro pekuzvinyeberera kuri kuita hurumende, kwekuti TSP yakagadzirisa kudzikama kweupfumi hwenyika, yakagadzirisa kudzikama kweinflation, yakagadzirisa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitambudza munyika. Izvi inhema, nokuti tiri kuona kuti urombo hwanyanyisa, tiri kuona kuti kushayikwa kwemabasa kwanyanyisa, mabasa anga aripo ari kutoparara, makambani mazhinji ari kutodzinga vashandi. Tiri kuona kuti muzvipatara hamuchina kana mishonga inotarisirwa kuti inge irimo. Vana chiremba, varairidzi, vanhu vose, vashandi vose vari kunyunyuta.
Vamutasa vanotiwo chimwe chiri kuramba chichikanganisa upfumi hwenyika inyaya yehuori, uye kwavanoti kusavepo kweutongi hwejekerere.
Upfumi hwaenda muvanhu vashomanana vane simba rokutonga. Ruzhinji rwenyika ruri kupunyaira rwuchitambudzika zvakanyanyisa. Hakuna zvirango zvoupfumi zvingagadzirisa nyaya, kana nyaya yekugadzikana kwematongerwo enyika isina kugadziriswa, kana nyaya yeuori isina kugadziriswa. Hapana zvechimwe chingabudirira kana mapato nemapazi ehurumende akaita sematare, mapurisa, vanofeya-feya nyaya, kana dare reparamende dzisina kupiwa kuti dzishande, dzisina kubatwa nokumbunyikidzwa nevane simba.
Asi mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti semaonero avo, chirongwa cheTSP chakabatsira zvikuru kunyanya pakudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu uye kumutsurudzawo maindastiri yemunyika. Vamtasho anoti kuveko kwemusika wekutengesa mari yekunze kwakabatsira vemabhizimisi nevemaindastiri zvikuru.
Sanduko iri kuoneka nekuti hatisati tambosvika panguva yekuti mitengo yezvinhu inoterama kwenguva yakareba, zvinhu zvacho zvichiwanikwa nyore zvisinganetse. Masherefu ezvive zvemafashama zvinhu zvakazara, hapana chitoro chaunopinda chisina zvinhu zvokudya, zvokupfeka kana zvokushandisa mumabasa akasiyana siyana, izvi zvirimwa nezvimwe zvakadaro.
Vamutasho anotiwo hurumende haifanirwe kuve iyo inoshorwa kana panokundikana zvirongwa zveupfumi zvainenge yaita, vachiti basa remunhu wose munyika kunyanya vakuru vakuru vehurumende pamwe nevemabhizimisi kuti vaite kuti zvirongwa izvi zvishande.
Kubudirira kwemapolicies kunongouya chete kana isisu tikagamushira mapolicies iwayo, tikashanda nemazvo, tikashanda nesimba, tikashanda zvekuti nyika yedu yeZimbabwe ibudirire, tikasiya mvonga mvonga, tikasiya kupopotedzana, tikabatana isusu sevana veZimbabwe. Zvinotikati mwonodhonzera nekokoko, mwonodhonzera nekokoko, nyika haifambire mberi.
Nyanzvi yezveupfumi inoshanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchishwa, vanoti kubudirira kwezvirongwa zveupfumi hakufanirwe kungotarisa chete mafigiri ekukura kweupfumi.
Kunyanyotarisa senyika manumbers yana inflation nana GDP, tisingatarisi kusumuka kwevanhu vedu vemunyika, kuti naivowo vane chidanho here chavari kutamba mukusumuka kwenyika, that is enjoying the benefits of the growth of the country. Izvi tinoona zvichishayikwa, tichiona vanhu vakawanda vari kutowedzera kupinda munhamo. Tikatarisa PDO inova mari inodiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi, yawedzera yawedzera mwedzi yese, hapana mwedzi wawo yati yadzika.
Vamuchichwa vanoti chirongwa cheNDS chiri nani nekuti chinojekesa kukosha kwekusima mari munyaya dzezveutano nekubatsira veruzhinji vanotambura. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vanoti dambudziko guru munyika nderekuti kune vanhu vakangomirira kushora zvose zvinenge zvaitwa nehurumende. Vachuma vanoti pane budiriro yakakura yaitwa munyika nekuda kwechirongwa cheTSP.
Toda kugara tichingoshoropodza chete tisingatarise chokwadi kuti timbopinda muground tichiona kuti kochi chikuitika chikunyatsobatika. Zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kubatika zviri kuitika. Pamwe maybe hazvisi kunyatsosvika kuvanhu kunzeve dzevanhu. Vanhu vanoziva vari kunyarara havasi kutaura, vasingazivi vari kutofunga kuti pamwe hapana chinhu chikunyatsoitika. Asi pane zvinhu zviri kuitika ende hurumende iri kutraya nemazvo kuti dai ikonomi yedu yaita resuscitate.
Chirongwa cheNDS chichatanga kushanda pakutanga kwegore rinouya uye chinotarisirwa kupera mugore ra2025. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Yashikango yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bulgaria iri kupombera mumwe vevamiriri veRussia munyika iyi mhosva yekusora. Bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muBulgaria rakapa mumiriri weRussia uyu maawa 41 ekuti abve pamuzinda weRussia uri muSofia. Asi Russia inoti mhosva iri kupomerwa chizvarwa chayo haina nemusoro wese. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Constance Murinda avo vari muNew Jersey muNew York umo parizvino marura nedenda recovid-19. Muzvare Murinda vanoita ivo mabasa ekuwanikwa ivo vachichenesa nzvimbo dzakasiyana siyana panguva ino yecovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kuita parizvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Murinda. Mungatitsanangurirowo pamusoro pemabasa amuri kuita muNew Jersey, muNew York parizvino.
Tinoita cleaning mudzimba nema offices, ma hospitals, just about anything. Pese tinoda cleaning tiripo.
Chii chakaita kuti mufunge kuita izvi tichiona kuti muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York?
Ndakanga ndiri frustrated nebasa randanzi naro ekuti ndanga ndichinyanyoshanda and ndandisina zororo. And then for one day ndangofunga kuti ndandisiri munhu anofanira zvekukina mumba, but ndaifanira zvekugarden, but I knew kuti ndaizvigona zvemumba. And then that's how I just started.
Makatanga rini uyezve zviri kufamba sei panguva ino yeCOVID-19?
Ndakatanga muna 2017 naAugust ndopa ndakatanga business rangu. And then 2020, it's been a tough year, but nenyaya yekuti COVID dzairipo is actually a boost kufield yangu because munhu wese ndakukinira. Tinoita futi disinfecting mudzimba, you know, my offices, and tisu tinodaidzwa kana paine any positive case maybe iri mudzimba, munhu aiswa kuhospital, tinopinda motoklina. And mahospitals as well, ma wards acho iwayo tinopinda tichiklina.
Saka munozvishingisa sei musati maenda munzvimbo yamunenge muri kuziva kuti mune munhu awanikwa iye ane chirwere cheCOVID-19?
Personally, handitombozvifungi kuti handitombotyi. I think I've got the spirit yekuti inondiudza kuti, you know, sometimes I can turn down a thing, a job, yekunzi tine munhu aita positive or something, or, you know, tinoda kuti muedzi tikini namba medu. That spirit inongondiudza kuti, no, I can't do it. Ndobva ndatovaudza then I can't. But most of the time, I think kungo for managers because it's just like a routine. Kuti makuseni pandinongomuka pega pega, I do a praise and worship, and I know kuti dei racheroro ndirongo for managers. Saka ndinyanyosvika zvangu. And I, you know, just sometimes kuti nombofunga kuti hai ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, saka hapana zvinomboitika.
Ikoko kwamuri kwakamira sei panyaya iyo yeCOVID-19?
I think kuti ndiko kune macases akanyanyowanda. Semazuva apfuura ya, we can say kuti macases akuita achiwanda, but takungoenda dzatisa sekuti nehope yekuti vaccine yabuda ikai ichatibatsira pakuti maybe tave takadziridzwa. And the new president arikuuya, arikupinda uyu. Just hope and pray kuti achazvisa like a priority kuti chirwere chipere.
Imimi panyaya yenhomba iri kuuya iyi, mukanzi muitore muchatora here?
Pari zvino ndichiri kumboda kumbonyanyoverenga, tinyatsoverenga nezvayo, but nekufamba kwenguva ndinotarisira kuti ndichaitora.
Vanenge vachida kuziva nezvebhizimisi ramuri kuita ikoko kuNew York vanokuwana ikupi kuNew Jersey?
Ndinowanikwa on Google, pa Instagram, pa Facebook, Stella Channel the Cleaning Spirit.
Zita iri makariwana sei?
Initially, right, the cleaning hands, because maoko angu akangoro papatwa kuti anogona zvaanogona. Saka ndakanga ndichinzi cleaning hands. But one day ndakati ndichishanda ndichingoplayawo, pane music yandichiplayawo, a gospel song. And then ndobva ndangoona a vision yakangondiudza kuti you've got this cleaning spirit in you. Saka from that day ndakabva ndatochinja zita mvara, saka yakunzi cleaning spirit.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Constance Murinda vekambani yeCleaning Spirits kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutepfenyura ndiri kuumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipakurira nhasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nevagari vekuChimanimani vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kutanga kwegore rapera ra2019. Avo vachiri kugara mumatende ayo ari kunzi ave kubvinza zvikuru munguva ino yekunaya. Muchirongwa chedu tabata kansela wekumutsvangwa Ward 23 vaJoel Dumakwezu. Togamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaDumakwezu. VaDumakwezu, mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kuvagari vachiri mumatende kubva pawirwa nyika kana chimanimani nedambudziko recyclone idai muna 2019? Saka vari kuti pane hurongwa here hwekuti zvinhu zvichagadziriswa nekukasika?
Vakangosiya vapromisa kuti taavuka kukubvisa iyasi apata achati tabuda. Vakauya purezidendi vachidzika paye vakangosiya vadzi taakukugadzirirai pekugara asi pekugara pacho kungotaura zvemashoko. Hapasati pane izwi chairo chairo guru rakati uyai mugare apa.
Asi takanzwa vanhu kuti hurumende iri kuvaka dzimba dzekupa ivo vakawirwa nedambudziko avo. Zvino makamba api ane vanhu vamuri kutaura kuti ane dambudziko?
Panoti pachimanimani pane makamba anokwana 2 ipapondo mumwe chete neiri papark kuvillage. Then pakopa pane iripi yepakopa iyaiya haina kana kumbochinja kana umwe zvake wetingati uyu akapopuwe rubatsiro kana kuti vari kuonekwa sevanhu vari kunayiwa. Chimanimani vanenge vari nani nekuti vakatombopuwe zvimwe zvimatende zvebhuu kuti vatombowedze kukavhiridze kuti mvura isapinda mukati nematendawo.
Vanhu vangani vari mudambudziko iro ramuri kutaura vaDumakwezu?
Vese vakangowirwa necyclone wee, hapana kana hwana hati apopuwa rubatsiro.
Ko vakuru vedunhu kana vatikati maDA nevamwe vari kuti nenyaya iyoyo?
Ava hatingatombovapi mhosva nekuti zvazvinobva kumuraiko chaiko. Vanhu vari kupurane nzvimbo yacho iyoyo vakazi vanobva kunational. Vanhu vari kupurane nzvimbo yacho iyoyo havanotozotaurirawo ana DA kuti apa ndopetagadzira. Saka national planning yacho naye haisati yauya ichinyatsokuratidza kuti apa ndopetaite zvakati. Saka DA anotongomirirawo kupuwa panonga pazi nehurumende chiendai apa chitorai vanhu venyu muisa apa.
Saka vanhu vangani vari mudambudziko iri iye zvino?
Ini sekuona kwangu ndiri kuona sekunge vanhu vari kusvika kuma 600 nekuti handina hangu namba yemungangu chaimo chaimo kuti makandidati ari mungangu vanhu vangani. Yepakopa ndiye ndingaziva hangu kuti vanhu varipo apapo vari more than 70.
Kouyawo nyaya dzemigwagwa nezvimwe zvakagadzirwa zvakamira sei iye zvino tichiona kuti mvura iri kunzi iri kunayawo zvakanyanya munguva ino?
Right, migwagwa wekubve pakopa kuenda kujopa vaakuita zvakanaka because vaakupedza kugadzira vachisatara. Asi wendiri kuona ukuru wakanyanya kushatirwa apo pachinhoro apo pakati apo pane dambudziko rekuti pari kuhidzika plus pevakaisa rodhi pacho ipopo havana kupedza kupagadzira. Vakaenda vasati vapedza kupagadzira ipapa. Saka mota hadzigoni kukwira napo kana dzichinge dzakatakura. Dzinotonyenyeredza futi nepayapaya pari kuhidzika pacho. Handisi kuziva kuti mvura ikaramba ichinaya iko zvinoizvi vanhu vachapafambira here kana kuti motokari dzichatotadza nekufamba.
Ko mamwe matambudziko avari kutarisanawo nawo?
Dambudziko tinototi kutambudziko izvezvo mvura yakanaya yakati kwadzi kwadzi hayo nedzimwe nzvimbo pamwe nezvikoro pamwe nezvimwe mwakadaro kwaro handiti ndanyatsokuona hangu pari kunyatsonzi apa ndo pakati asi pandima puraimari ndopendakaona pakatorwa yatinoti shedhi yaizvi idare ramambo.
Matanho apa hamuri kutorawo imisa kansela ekugadzirisa dambudziko irori?
Tinotomboite zvemacommittee madisaster risk management yetinawo tichiedze kuite maawareness nekuedze kudzidzisa vanhu vedu kuti kana dambudziko richinge rasvika tinoita sei uye kuti tinotarisire ipi kuti vanhu vasanyanye kuwirwa nedambudziko vasiri aware.
Aiwa, tinotenda vaDumakwezu.
Totenda neni.
Manga makateerera kuna kanzura wekumutsvangwa Ward 23 kuchimanimani vaJoel Dumakwezu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutore wenau anga ane mkurumbira munyika Foster Dongozi. Aradzikwa nhasi kumusha kwake kusanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nhasi mapako emuchinoi. Vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19 iro ravhiringa pasi rose. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.